manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumiguru 15 2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kodzero dzakanyanya kutyorwa nehuwandu ikodzero dzekuti vanhu vakasununguka kunge vachisangana vachiita association vachiita musangano yatinoti freedom of association and assembly.
Ongororo yakaitwa neZimbabwe Human Rights NGO Forum inoratidza kuti hurumende ndiyo yakachikora kodzero dzevanhu zvakanyanyisa mugore ra 2018. Veruzhinji vokurudzira kuhumbwa kwemitemo yakajeka inoranga vatori venhau vanotadza kuita basa ravo nemazvo.
Munhu wese anogara muZimbabwe anokuudza kuti idzinhema nekuti zvizvikwira every day. Mahosela ama Mohamed Musa akatoisa chisaini chekuti price inogona kutochinja usati wasvika papiu.
Mitengo yezvinhu yoramba ichikwira kunyangwe Zimstats iri kuti zvave nani pane mwedzi mitatu yapfuura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rembatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuri kunyanya kuitwa nehurumende. Pakodzero dzose dzakatyorwa muna 2018, sangano irinoti hurumende yakatyora zvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana. Rutendo Mavere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekuparura gwaro ravo rinonzi State of Human Rights Report Zimbabwe 2018 vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum vadzika maibere vati mumwaka uyu mapazi ehurumende ndiwo akanyanyotyora kodzero dzeveruzhinji. Vabere vatiwo kuremekedza kodzero zvinoda kuti hurumende zvipire mukuchengetedza kodzero dzeveruzhinji.
Mumwaka wa 2018 tinoona kuti ma human rights violations mazhinji tingangoti zvikamu 72 kubva muzana aikonzerwa nemaitiro ehurumende. Zvichireva izvo kuti mashandiro ehurumende aya atingati mapurisa, mauto nemamwe atinoti mamilitia groups atinoti anoshanda zviita kunge ari kuregerwa achiita zvaanoda nehurumende ndo vakanyanya kukonzeresa kutyorwa kwekodzero dzevanhu mugore ra 2018.
Vabere vati kodzero yakanyanya kutyorwa gore rapera ikodzero yekuungana kwevanhu vakasununguka. Vatiwo vanhu vakafa apo vaiita zvinhu zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo yenyika.
So kodzero dzakanyanya kutyorwa nehuwandu ikodzero dzekuti vanhu vakasununguka kunge vachisangana vachiita association vachiita musangano yatinoti freedom of association and assembly nekuda kwekuti ndo gore rekuti mapurisa anga asingambodi kunzwa muchiti muri kuita musangano. Vaviri kana vatatu vakada kuungana panenge patoo nevasori vanenge vachida kuteerera kuona kuti ndezvipi zvamuri kutaura nezvazvo. Kuma NGO vaitumirwawo tsamba dzematreats dzekunzi zvamuri kuda kuita misangano zvisiyanai nazvo. Kodzero yakanyanya kutyorwa ikodzero yeupenyu, the right to life, nekuti musi wa1 August chaiwo vanhu 6 vakapfurwa nemauto.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Amai Blessing Gorejena, vatiwo kuchikoro kwekodzero munyika kwawanda zvakanyanya kupfuura makore mashoma apfuura.
Takakatyamadzwa kuongorora kwedu mugwaro irori kuti tarange tichitarisa nhamba neuwandu hwekuchikorwa kwekodzero dzevanhu. Nguva pfupi pfupi yatakatarisa iyi kubva ndingangoti 2017 kusvika 2019 uno, chatova panhamba iri pamusoro kudarika zvatanga tiri tichienzana nemakore apfuura.
Amai Gorejena vatiwo kuti Zimbabwe ibudirire mukuchengetedza kodzero dzevanhu, hurumende inofanirwa kuona kuti yaremekedza kodzero dzemunhu wese pasina kutarisa kuti abuda mumba mani.
Hurumende ndoine yandingati primary responsibility, atinoti maduty bearer aya ekuona kuti vagari venyika vaenjoya kodzero dzavo. Saka zvimwe zvataona muripoti yedu yataburitsa iyi hazvisi zvinhu zvokuti zvinoda mari, zvinhu zvokuti vanongoregedza umwe uno vanhu veinjoya kodzero dzavo.
Asi mumwe wechidiki mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati kunyange hazvo vanhu vaine kodzero munyika, kodzero idzi hadzifaniri kukanganisa mafambisirwo ebasa munyika. VaMugwadi vati magwara anoburiswa aya haana maturo ose.
Chinhu chavandingangoda kupiwa navengo forum vatibvunzisisi vanyatsotitsanangurira ndechekuti maraita aya kana kuti kodzero idzi dzanangovakwo here zvisinei nekuti chero mukanzi namapurisa musaita mademonstrations kana kuti musaita marallies nekuda kwezvikonzero zvakati zvakati. Vematarezimhosva moendai ikoko nenyaya dzenyu kuti tarambidzwa vematarezimhosva votaazoitwa zvikonzero kana kuti marizi dzapuwa nemapurisa akakodzera kuti musatenderwe kuita mademonstrations yenyaya kana ratidziro dzenyu nekuti munowanzodziita nemhizhonga. Imo titoramba tichienda mberi togara mumatara torambidza moda kufamba motema mapurisa kupisa motikari dzemapurisa. Vari kuzvinyorawo here vengo forum ivavo maripoti ava vari kutaura kuti hurumende yakatyora kodzero dzevanhu? Vari kunyorawo here kuti mota dzemapurisa dzakatsva, which means vanhu havaityora kodzero dzendikiri dzemapurisa uye vaityora mitemo yehurumende? Vari kuzvinyora here?
Zimbabwe Human Rights NGO Forum inotiwo hurumende inofanirwa kuumba hwaro hwenhaurirano nezvizvarwa zvese zvenyika kuona kuti bumbiro remitemo yenyika yaremekedzwa, kugadzirisa mitemo inotyora bumbiro remitemo yenyika, kuona kuti vese vanokanganisira vamwe vamiswa pamberi pematare vachitongwa nemhosva dzavanenge vapara, uye kusimbaradza dzidziso muvanhu pamusoro pekodzero dzavo. Masangano anorwira kodzero pamwe nemamapato anopikisa akapomera hurumende mhosva yekusaremekedza kodzero yeupenyu pakapfurwa vanhu nemasoja muna 2018 mushure mesarudzo, izvi zvakaitika zvakare munandira gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kambani yeFood, Seed and Grain kana kuti FSG nasi yaramba kuti yakabhadharwa mazana mana emamiriyoni emadhora ekuAmerica sezvakataurwa nevamwe vakuru vakuru mubatsi rezvemari. Kambani inoti yakabhadharwa nemaRTGS pamwe nematreasury bills pafotireza yose yayakatengera hurumende pachirongwa zvakaita sepresidential input scheme. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vakuru vakuru mubazi rezvemari vanosanganisira Accountant General vaDaniel Muchemwa, Principal Director Budgets vazvine chimwe churu nevamwe vakaudza paramende kuti FCG nemamwe makambani aitengesera hurumende zvekurimisa pasi pezvirongwa zvakaita sePresidential Input Scheme neCommand Agriculture ainge abhadharwa nemari yekuAmerica. Asi mukuru weFCG vaSteve Moland varamba izvi kukomiti yeparamende inoona nezvekurima vachiti vakabhadharwa TGS dollars nema treasury bills.
Can categorically state we never received even
atinombogara tawana kana $1 kubva kuhurumende. Mari yese takaipiwa ari maRTGS nema treasury bills yaive 20% maRTGS, imwe yese ari ma treasury bills.
Sachi garo we committee iwa justice mewa ya jena vauza wa Moland kutiwa unze kuparamende umbo unoradza kutiwa kabadaru wanema RTGS nema treasury bills va nongora nyeze upume waka zumirira vama simba manyanya vauza studio 7 kutizunga rezumu zaka shata chose kana wakuru wakuru webazi reje marine vakanye pera paramende pa msoro penya iyi.
It means we have been relying on the false hope yekuti kana uchifamba mutown unongochiti aiwa at least kune Ministry of Finance aingadaro ichisanganiswa nezvirikuitwa nemapoliticians, but kuona kwenyu kuona kwangu iko zvine zvinotoko kuti tanga tine dambudziko rekuti tanga tichitarira corruption iri nyaya yema political leaders ari kuheda ma government ministries, but nyaya yacho izvine zvakupinda ma technicians ari mu ministry, which means we have a very serious problem ku Ministry of Finance.
Sachi garo we committee ye parliament inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende vatendai biti vakadzivisa nezuro kuti vakuru vakuru vekubazi rezvemari pamwe neve ku RBZ vachabvunzurudzwa zvekare svondo rinouya pamusoro penyaya iyi nedzimwe dzine chekuita nenyaya dzekurima munyika. Zvichakadai vaMoland varamba kuti vane chekuita nekambani inoita zvekuiga vanhu yeFCG sezvakataurwa navachuru navamuchemwa vachiti kambani yavo haina kutombogara yaita zvekuviga vanhu. Vatiwo zvichitevera kutaurwa kwakaitwa nyaya iyi zvave kuita sekuti kambani yavo inoita zvechitsotsi vachiti kambani yavo inoita basa rayo pachena.
It was construed by many people and put in the newspapers that these programs
zvakatoburitswa mumapepa nawo kuti zvese zvataiita zvaiitwa nekambani inoita zvekuviga vanhu zvinove zvisizvo. Zvinoita sekuti zvese zvataiita zvakange zvisina kururama uye izvi zvakasvibisa zita redu.
Got up to no good on these programs, which is just not the case.
Vaendera mberi vachiti kubvira muna 2016 kusvika pari zvino kambani yavo yakaendesa fortreza yese yaidiwa nehurumende pasi pezvirongwa zvepresidential input scheme zvakanangana nechibage nedonje. Vatiwo kunyange hazvo vakatotanga kuendesa kuvarimi fortreza yemwaka wa2019 na2020 vanoda mari yekunze kuti vakwanise kugadzira fortreza inokwanira munhu wese. Zvichakadai vakuru vakuru vemamwe makambani anogadzira fortreza anoti Windmill, ZFC pamwe neSable Chemicals vanoti vanokwanisa kugadzira fortreza inokwanira munhu wese munyika kana vakawana mari yekunze inokwana. Mukuru weWindmill George Rundogo vauza komiti yezvekurima kuti vanokwanisa kugadzira fortreza yakawanda kana vakawana mari yekunze. Vatiwo pari zvino veruzhinji havasi kukwanisa kutenga fortreza pachavo vega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuSudan vatambira nemufaro kugadzwa kwaamai Nemat Abdallah semudzimai wekutanga kuva mutongi mukuru wemataredzi mhosva kanovake kutanga munyika yechi Arab. Vaimbo vachipanga mazano chikuru chemutungamiri weAmerica vaDonald Trump munyaya dzeRussia neEurope amai Fiona Hill vakataura nezuro pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekusora vachiti vaipikisa zvikuru kubviswa kwevaimbova mumiriri weAmerica kuUkraine amai Mari Yavanovich.
Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats rinoti mitengo yezvinhu kana kuti consumer inflation mumwedzi mitatu yapfuura iri kukwira hayo asi kwete zvakanyanyisa sezvainge ichimboita. Asi dzimwe nyanzvi nyadze zveupfumi dzinoti izvi hazvina zvazvinoreva nekuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba muru munyika. Muna chikumi mutengo wezvinhu kana kuti consumer inflation wainge wasvika pazvikamu makumi matatu nemapfumbamwe nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 39.3%. Muna chikunguru wakange wave pazvikamu gumi nezvisere nechiga chimwe chete kubva muzana kana kuti 18.1%, uchizodzika kusvika pazvikamu gumi nezvinomwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 17.7% muna nyamavhuvhu. Ko, izvi zvinorevei chaizvo? tabunza mzina bizimisi vari nengo ye ZANU PF va Gilbert Mponda.
Kutakwira kwezvinhu ndiri kuti vanhu nguva havachatonyatotenga kuti mari dzacho hakuna. Saka even ari kutengesa wacho uyauya anopedzisira apererwa kuti haacharambo chikwidza zvinhu. So even kana chikwidza hako hasichatengwa zvinhu zvaakutengesa. Saka ndokwatinenge taakusvika pakuti vanhu vaya vari kutengesa vakuzoona kuti ukaramba uchikwidza zvinhu. Makasomari acho inobva kupi? Munhu anopedzisira angoprioritiza atinoti mabasics aya ekuti akaona hupfu nepiwo. Zvimwe zvakawanda wanda zvana majarini munhu anenge akuita plani yekuti aiwa ndakutsvaga hako kana mambaira kana madhumbe kana kugadza chipota haya nezvimwe zvakadaro zvokuti chinhu zvakaita sechingwa praise nekwasa ramba ichikwira asi vatenga kuti vanodzikira pakuti vanhu vanoti chingwa takuita imwe plani yatinoti substitute product
asi vaimbova gurukota rezvemari vatenda ibiti vanovawo mumwe vatedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti sangano reZimstats harisi rekuvimba naro.
Munhu wese anogara muZimbabwe anokuudza kuti idzi nhema nekuti zvozvi kukwira every day. Mahosela aMohamed Musa akatoisa chisaini chekuti price inogona kutochinja usati wasvika patiyo. Zvinhu zviri kukwira hamazodikanwa iko zvino chingwa chakuita $12 vamugabe vakachisiya chiri $1 so things are raising and chinonyanyorwadza apa inyaya yekuti fuel mafuta ari kukwira every week but nokuti transport ndone recente economy zvinhu zvese zvinobva zvatokwira saka zvinhu zveZimstart hazvina legitimacy hazvina credibility.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara.
Chekutangisisa tinoda kuti tijekese kuti makaona zviri kui atingati maformal price or inflation numbers nezviri kuitika paground zviri kuita sekunge kusiyana. Tiri kukonzeresa kudaro ndechekuti makaona economy yemuZimbabwe ya highly informalized. About 95% yeZimbabwean economy yamaoko atingati informal sector operators. Saka zvizhinji zviri kuitika in terms of my economic activities zviri kuitika iko ku informal, of which normally ma formal inflation numbers ano atinopiwa neZimstart haakwanisi kunge achiba capture zvinenge zvichiitika ku informal economy. Ndosaka muri kuona kuti hongu formal segment zvinogona kunge chichokwadi kuti paita a slowdown yekukwira kwezvinhu but zvezvinji zvokuwanikwa kuinfomo kunoende kuri kutengwa zvinhu nevanhu vakawanda ende ikoko vazhinji vacho vari kutodhimanda kunge vachibhadharwa nemaus dollars.
Vabiti vanotiwo hurumende inofanira kudzosa urongwa hwekuti vanhu vaudzwe kuti inflation yepagore inenge yasvika papi kana kuti annual inflation.
Mapepa muri kuverenga iwayaya haasi kuburitsa inonzi pachirungu annualized inflation. Annualized inflation ndo inflation yegore rese, ndo aggregate inflation yegore rese, ndo yakakosha iyoyo. Iyoyo ndo inoratidza kuti zviri kunyanyokura sei. Because iyoyo 17% uri kuiapplya pane chimwe chinhu chihombe, so vari kuhwandisa chihombe.
Hurumende yakanambidza kuburitswa kweannual inflation iyi muna chikumi apo yainge yasvika pazvikamu zana nemakumi manomwe nemashanu nezviga zvinomwe kana kuti 175.7%. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muBotswana zvinoti zviri kuona bato riri kutonga munyika iyi reBotswana Democratic Party kana kuti BDP richikunda musarudzo dziri kuitwa svondo rinouya. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanobva kuZimbabwe vari muBotswana vanoti bato riri kutonga munyika iyi richakunda musarudzo dzichaitwa nemusvechitatu svondo rinouya. Bato reBotswana Democratic Party kana kuti BDP riri kukwikwidzana nemapato anopikisa anoti Umbrella for Democratic Change Alliance for Progressives uye Botswana Patriotic Front iyo yakaumbwa nevaimbi vemutungamiri wenyika iyi vaSeretse Khama Ian Khama. BDP iyo yanga iri panyanga kwemakore makumi mashanu nematatu kubvapo Botswana yakaona kuzvitonga kuzere mugore ra1966 inorombidzwa nevazhinji pasi rose nepamusana peutongo hwayo hwejekerere. nyanzvi munyaya dzemitemo uye vachidzidzisa pakaboroni University College of Law vachaos kungwengwe vanoti hazvizi nyore kuti BDP bviswe panyanga.
Ma African countries zvakati womei kuti bato rakatungamirira rusununguko munyika ribviswe pachigaro. Zvinotinetsei ndisamvina kumazhinji kwazvo nokuti mahondo kuti ibve zvinotinetsei. Saka ndokuna kuti asawo BDP nzira iyoyo kuti ingabviswa zviri nyore rekauti pano tova nemutsudzurudzutsuru.
Vakukwengwe vanotiwo mapato anopikisa muBotswana ari kutadza kukwezva vanhu nekuti ari kuvimbisa vanhu zvinhu zvitori kuitwa neBDP.
Zimbabwe ndingati kwatiwa neculture yecorruption yekuti chero munhu paanenge ari anenge oti vamaregai ndibe ndikasike kutora zvinhu mbudzi inoramira payakasungirirwa. Saka munowo zvathat culture of corruption haisati yava deep seated inenge kudai iri kutanga zvakati siyanei. Saka muno ndoranso kuti transparency and accountability achiri ma aspects achiri kukosheswa chaizvo.
VaAlois Musonza avo vanoita basa rekusona mudhorobha reFrancistown vanoti mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vanofanira kupiwa mukana wekuenderera mberi vachitonga nekuti vanoziva kugara nevamwe zvakanaka.
Ndinoshuvira kuti iyeye angorambadi aripo pachigaro bekause kuda kuti zvinhu zvichinje vamwe vanenge vachichema kuti aiwa apa vanokanganisa apa vanokanganisa bati pane pamunongochiona kuti apa zvinhu zvakaudi aita zvinhu zvakazvadi zvachinja zvinhu bekause tikatarisa vanhu vachienda kumamaini zvakawanda vamwe vanenge vanga vatoinvesta kutoti vana vavo vari kudi vari kupinzwa zvikoro chichi vakapirirwa nemabasa bekause zvinhu vanoshanda nezvaunoziva pane kushanda nezvausingazivi.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvara Joelin Senganegavi vanoti vamasisi nebato ravo vakachinja maitiro aiitwa panguva iyo vakama vaiva panyanga munyaya dzekusungurudzwa kweavo vanga vasina magwaro ekufambisa.
Ini ndoda yamasisi nekuti Masisi akatiita zvakanaka kuti maZimbabwe tive nemapemiti uye takagara zvakanaka tinyai kubatwa batwa nemapurisa. Mabva Masisi paakapinda wangoti vanokwanisa vanhongo vaZimbabwe ngakwanisitora mapemiti vachiitwa zvakanakawo kuti vagare zvakanakawo sezvo tiri vanhu veukamati maneighbor countries.
Vachitsigira mashoko amuzvari Senganegavi, chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamuka inyama mudhorobha reGaborone vaSamson Gunda vanoti dai zvaibvira vapiwa mukana wekuti vapindire musarudzo dzemunyika iyi kuitira kuti vave nechokwadi chokuti BDP inokunda.
Kuti Masisi ahwine because he looks like he's a young leader, educated, he looks like having vision. Saka he's supporting nyika dziri around Botswana. We like him. Vanhu vaye deportwa almost every day. These days now he understands the problem next door. Saka he's a better leader. Ngato dai taitenderwa kutovhura taitovhotawo tomusupport.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chavane ugaro wenyika iyi vaimanyuwe tambauka vanoti vanoona BDP yakafanira kupa mapato anopikisa mukana wekutonga nekuti yachipererwa nemazano.
Ndine degree, ndine qualified lecturer asi handisi wana basa. 2 weeks back 5500 something wakagraduate vari kuende BDP to rule nekuti ngapamwe chanzi tione. You should not fear change. Totally change ndinoti chinoitika mupenyu kuti wakatya change uri munhu hakuna kwaunoenda.
Kubva kuumbwa kweBotswana Land Protectorate mugore ra1889 sarudzo dzekutanga dzakaitwa munyika iyi muna 1921 pasina kuumbwa sangano reEuropean Advisory Council iro raisabvumidza vanhu vatema kuti vapindire musarudzo. Asi zvinhu zvakachinja musarudzo yakaitwa muna 1965 apo BDP iyo yaizikanwa nekuti Botswana Land Democratic Party yakakunda munzvimbo makumi maviri nesere kubva mumatunhu makumi matatu neimwe dzakakwikwidzwa. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown Botswana, ndini Singirai Madondo.
Vamwe vanhu vanoti panofanira kuva nemitemo yakajeka nekuti vatori venhau vanotadza kuita basa ravo vanorangwa zvakaomarara. Tinodzokora zvakare, vamwe vanhu vanoti panofanira kuva nemitemo yakajeka yekuti vatori venhau vanotadza kuita basa ravo vanorangwa sei. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekunzwa mafungiro everuzhinji waitwa muBulawayo nhasi nekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko. Segaro ziva, vatori venhau vapinda mumusangano uyu vati vanoda kuti bhiri reZimbabwe Media Commission Bill riburitse pachena kuti vatapi venhau havafanirwe kusungwa apo vanenge vatadza kuita basa ravo nemazvo. asi mwa mugari vangoni dzashikodoke vati kuna vamwe vatapiwe nawo vanoresva kuita basa ravo nekuzviitisa vakati zvakakosha kuti pave nemutemo unobudisa pachena kuti vanoita izvi vanorangwa sei.
Chandochemera kuti hurumende ngaise mutemo wekuti pane majournalist asingaiti basa rakanyanya rakanaka futi tsvagiridzo yakakwana ngavaipiwe nezi rangu zvinotovayeuchidza kuti ndikasaita basa rangu zvakanaka ndikaparadza upenyu hwemunhu a penalty is waiting for me. Ndo maoniro angu.
Murongi wemabasa musangano remedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vatsinhira maonero ekuti zvakakosha kuti vatori venhau vakwanise kuzviongorora pachavo vega pasina kupindira kwemapurisa.
Isu taogasa vatori venhau tinokwanisawo kuzvicherechedza nekutarisa nekuongorora maitiro atinoita basa redu zviri maringe nemitemo yedu savatapi venhau, mitemo isina hujanyiriri kana kuti mutemo usingazoita kuti vatapi venhau vavhunduke vatye vaite basa ravo vachizotyira kuti pada vangazotorerwa matanho asiri maringe kunyamwe nemubumburo wemutemo wenyika.
Nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko vasettlement Chikwinya vati vari kufara nemafambiro ari kuita urongwa hwekunzwa kubva kune veruzhinji.
Vatapi venhau kunyanya vari kuburitsa nyaya yekuti havadi kuti pavanenge vachiita basa ravo kana vachinge vakanganisa mukutongwa kwavo vange vachisungwa, iya inonzi criminal procedure. Vari kuda kuti pange paine boka ravo ivo vatapi venhau rinokwanisa kuvapa mitemo yakaringana nematadziro aanenge aita.
Zimbabwe Media Commission Bill ndemumwe yemitemo mitatu inovandudza mutemo weIPA inosanganisira Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Tara na Nigel ndiri kuHarare.
Taurai tinzwo mukoma Nigel, kwakamira sei kuHararo?
Zvino zvinomira zvakanaka.
Mm-hmm.
Every week maprize ari kukwira.
Mm-hmm.
To make meters with nyangwe mabhondi acho eyayo uchida kuti unomatsvaga mubhengi haumawani. Kuti sitomawana kuwane mari wakuchadywa incentive 100% kuwane mari iyo yakuiti mubhengi. You can imagine prices almost every week, my shops, they are increasing their prices. Most of my shops here in town, they are taking their prices in US dollars. Then they will just use the current black market exchange rate.
Mm-hmm.
For someone earning our local currency, it's not sustainable at all.
Saka imi muruku zvigona sei mukoma, muruku bata mabasa api imomo?
Sadla, utiri imo, taa kutungo bero, kutungo zinika yedu bati, suna sumomira mazanasi.
Muruta ura na Godfrey, ndirevu Zimbabwe kubruwa.
Eta ura itinzo mukoma Godfrey, kwa kamira sei panyaya ye mitengo kubruwa?
Sizima vezu, zinu zoka oma kuno. Taa kushaya kuti, tinga tifile kuti. Nekuti kwese kwese tikati tiende south kuno urayo. Saka takungogara chete kuti nekuti inyika yedu bati hazvino hazvina kumira zvako. Kuti ndirarame yemwedzi yose chaiwo because ndinoshanda mumaya. Bati kuti mari yandinoda kuti ndirarame nemhuri yangu zvinenge zvichida kana pamwe ikaita 1500. Ndokuti ndikwanise bati ezvino ezvino hatichazivi zvokupinda muchitoro takutomhanyira zvokumamaketi kunosvaga magokoko chaiwo. Gokoko unoriwana riri $55.
Gokoko chii hanzvadzi?
Gokoko kureva kuti chibage ibhaketi rechibage unoritenga riri $55 unogaisa $10.
Kuitira kuti mukwanise kuwana hupfu kumba.
Kuti uwane hupfu kumba. Shuga, kana zveshuga, zvave zvepresha kuti kuti ukawana shuga, zvisaite, zvinani kuti uwane hupfu chete. Otosaga zima kabeji
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Materere musakanganwe ichirongwa chive chidiki che The Connection chamuno pakurirwa na Mike Ove apo achinga achitaura nevechidiki nezvekodzero dzemwanasikana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Ndokusiya mina ndinotungamirira Nkomo munaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mtwaka zomu te ola mugela ku Studio 7 ngolesivile mstaka 15 kumfumfu 2019 nguntunga milinko mo enda benizetu la mstanje
ambonu uti government na kwa suko tilambi dispansu zongele zilamba recommendations za fawe nga wanduwe enchi ongo basa nga kayenu uti last year uti zizanko na retire njani this year kube uwe sama police haa pota pota yonki ndawo ama socha haa pota pota yonki ndawo nga wanduwe sisi pila mwwe saba
inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ingatsha zikahulumende yizo ezikhokelayo ekwephuleni amalungelo oluntu. Abesifazana bemaphandleni bananze usuku lwabo olwe International Day of Rural Women namuhla bekala ngenhlupho ababhekane lazo. Abantu bakwele Mozambique lamhla bavote ukhetho olubelo ukuxokozela kumikhankaso phakathi kwebandla elibusayo leliphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum namuhla yethule ugwalo oluveza ukuba ingatsha zikahulumende yizo ezikhokhelayo ekwephuleni amalungelo oluntu. Ugwalo lolulu lesihloko esithi State of Human Rights Report 2018 okutsho ukuthi ngolwanyakenye. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Ugwalo lolulu veza izihlakalo eziningi zokwephulwa kwamalungelo oluntu ukugoqela isihlakalo sokuziphatha kwabezomvikela baze badubule bebulale abantu abayisithupha eHarare betshengisela phezu kokuphuza kwabekhomishini yokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ukwethula impumela yokhetho. Isiphathamandla seZimbabwe Human Rights NGO Forum unkosikazi Thobekile Mathimbe uthe injongo yalolu gwalo ikuveza isimo samalungelo oluntu elizweni lokuzama ukucebisa uhulumende lapho okumele alungisise khona.
Sizilontsha i-publication yethu i-State of Human Rights Report for 2018. Khuluma ngamalungelo abantu, what was going on in 2018. Just captures ama-different rights abantu, if you look at as well ama-recommendations. So okukritika kakhulu okwayenzakalayo ngo 2018 is August 1, the terror killings of 6 people. So this launch ikade siyenza yona, it was in memory of ama victims as well aka August 1. But essentially what we are saying good State of Human Rights Report is that uhulumende kumele ahlonipha amalungelo abantu. What we are hoping for is that ukuthi i-government will be able to put in place ama systems which promote amalungelo abantu.
UMathimbe ubuye waphatha ngokunye abakwenzayo esithi kodwa isimo sanyakenye sesitshiyene lesakudala.
Angazi kuluma ngento yena leyo, I would refer you to the recent publication that we released, EU Deceptions. That report vele will give you that proper analysis. I think I would refer you to a proper publication. It's there on our website. It's on our website here too. Bingamba website here too. You can download it, keep it on your phones and read. You make the analysis yourself. But we literally in that publication, just 2017, sikangela iraika the late former president. Then we also juxtapose that sikhuluma ngowe current the new dispensation.
Ingcwethi zamalungelo oluntu zincome ugwalo lolu zisithi lunike izixwayiso ezingaphakamisa ekulondolozeni amalungelo oluntu elizweni. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Thabani Moyo, umqondisi wenhlanganiso ekhankasayo ilungelo lentatha lezindaba eMedia Institute of Southern Africa, MISA.
Part of the recommendations is that there is need for political will, and political will does not cost any investment.
Esinye isixwayiso esikugwalo lolu ngesokuthi kumele kube lokuthakazelela inguquko kulabo abawuhlangothi lwezombusazwe, njalo lokhu akufuni mali ukuthi kwenzakale. Lokhu kutsho ukuthi kufanele labo abakhokhelayo babe lomqondo wokubona inguquko isenzakale.
Kodwa abanye abanjengonkosikazi Catherine Dube waseHarare bathi abanathemba lokuthi uhulumende uzakwamukela amacebo akulolu gwalo.
Angiboni ukuthi igovernment ingakwazi ukuthi ilandele izixwayiso zonke lezi lama-recommendations afakwe ngabantu be-NGO, ngoba singakhangela ukuthi last year ukuthi izinto zangkhona bezikhangela njani. This year kube wes amapholisa abhodabhoda yonke indawo, amasosha abhodabhoda yonke indawo, ngabantu sesiphila ngokwesaba. Kube sikhangela lama-recommendations abo, asazi umve bazalandamba basebebelande ukuthi igovernment ayilandele izixwayiso.
Ugwalo lolu luzakwethula kuziphatha amandla zikahulumende ukuze zinanzelele amaphutha okumele alungisiswe. Kodwa uhulumende uqhubeka ephika ukuthi amalungelo kazulu ayephulwa ngamalungu enhlangothi zomvikela ezifana le-CIO, CID lezinye. Kunyanga ezimbalwa ezidlileyo kube lezehlakalo zokuthunjwa kwalemibono ephambana likahulumende kanye labalweli amalungelo oluntu, okulandelwa nguhulumende esithi babezicatshisa besebenzisa besenza lokungcolisa isimo sakhe emazweni omhlaba. Ngomnyaka odluleyo ikhomishini yemohlante yacubungula udlame olwenzakala ngemva kokhetho yanikeza izixwayiso kuhulumende zokulondoloza amalungelo oluntu, kodwa kuze kube namhlanje akulalesi sodwa uhulumende ake wasilandela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Izakhamizi zakoBulawayo namuhla zibe lethuba lokupha imibono yazo phezu komthetho olawula ukwethulwa kwezindaba oweZimbabwe Media Commission Bill. Leli bhili lingapasiswa ukuba ngumthetho likhangelelwe ukuthatha isikhundla se-Access to Information and Protection of Privacy Act, i-IPA. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Umgcinisihlalo wekomiti edalela ephalamende ebona ngokwethulwa kwemibiko lezemisakazo eyeZimbabwe Parliamentary Information and Broadcasting Services, umnumzana Priest Dubeko Sibanda, uchasisa abakwenzayo.
Esihamba ngakho ngumthetho okuthiwa khona iZimbabwe Media Commission Bill, okungumthetho ozama ukuthi unike amandla kulawa malungelo afakwe phakathina kwe-constitution yeZimbabwe ku-section 61, ukuthi-ke lawo malungelo-ke ebonakale esiyalungisiswa lapha ku-ground ukuthi etholakale senzakala. So yiyo-ke i-bill esihamba ngayo kuthiwa iZimbabwe Commission Bill. Senza ama-public consultations, siqalisele izolo eGweru, namhlanje silapha koBulawayo, kusasa kuyavuka sisemaswingo, sisuke emaswingo ngolwesine siyabe semta sesiqeda ke eHarare ngolwesihlanu. Sibuza abantu ukuthi bona leli bhili balibona njani ngoba ngumthetho wabo.
Uyaqhubeka uSibanda, olilunga ledale lephalamende emela iBinga North, uthi izakhamizi zakoBulawayo kukhona ezikusolayo ngalo umthetho.
Sisebenze kuhle kakhulu. Okwakuqala abantu bakhulumile okuyikho abakusolayo ngaleli bhili. okwakuqala bathi bona iZimbabwe Media Commission yona ngokwayo iChapter 12 institution okuthi ukuthi ngeyinye yama commissions okufuze ukuthi asekele umbuso womuntu wonke umbuso wedemocracy. So ke bathi bona nxa kuthi kusiba njalo ke kuthi ukuthi uminister akufuzanga engenele ngaphakathina kokusebenza kwaleyo commission, ikufuze icommission izimele yodwa. Bathi uminister kulokho ukuthi khona uminister uyancedisa ukuqatshwa kwezisebenzi ezaphezulu khona ngale kuleyo commission, kungayenza ukuthi ama commissioner engasasebenzi kuhle ngoba laba abantu phela ngabantu abaye beqatshwe nguminister. Abantu njalo bathi bona uminister akufuzanga abe lelungelo langamandla ukuthi icommission nxa isenza inquiry yayo uminister ethi hayi manini lingakwenzi lokho, but icommission kufuze ireport edale lephaliamende hathi kuminister, ngoba idale lephaliamende yilo elilabameli babantu. Uminister kakhethwanga ngabantu, uminister kabe wakhethwa ngumuntu oyedwa, so angeke wamela amalungelo lezifiso zabaningi.
UNobesuthu Ngwenya ofundela ukuthapha indaba eZimbabwe Open University uthi umthetho obunjwayo upha umphathintambo wokwethulwa kwemibiko amandla amaningi.
Ominista bezimbabwe bayandiswa ngokukhethwa ngokuwazi umsebenzi, bajayele ukukhethwa ngokuthi bavela kuluphuhlangothi lwezombusazwe. Ngakho ke khona lokhu kuyabangela ukuthi uminista engasebenzi ngendlela, yikho siyabe singafuni ukuthi uminista abe involved ngoba akasoze akwanise ukuthi abe objective ngendlela azayenza ngayo umsebenzi wakhe.
Usomabhizimusi osakhulayo uNgonizashe Koloke uthi abasuthiseki ngokubotshwa kwentatheli zindaba lapho zithe zephula ilungelo loluntu.
Ekubotshweni kwabonozindaba ngiyazi ukuthi esikhathini akuyenze kwenzakale ngendlela e-right, but ayisizo zonke izikhathi ukuthi umuntu uyabotshwa nje kungela nto ayiphambanisileyo. Kulezikhathi lapho esingatholi khona thina engingathi yikusuthiseka njengomphakathi, lapho bona onozindaba ababhala khona okungayisikho ngendaba ezenzakalayo ukugcina kubangela ukuphazamisa impilo zabantu abaningi kanye namabhizimusi.
Ikomiti yedale lephalamende ikhangelele ukubuyela njalo edale isiyahlaziya imibono kaZulu iqondisa iZimbabwe Media Commission Bill kulandela leyo mibono. Intatheli zindaba kulo umhlangano zisole ukuqonga kwenhlawulo yokuphiwa imvumo yokuyaloba ngezokhetho ezemidlalo lokunye zisithi inenyi kakhulu. Ziphinde zasola ukungaphathwa kuhle ngabezomvikela labalondoloza ukuthula emihlanganweni bethi balobandlululo ikakhulu kulabo abazimeleyo labasebenzela uhulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
EZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lwabesifazana abahlala emaphandleni olwe International Day of Rural Women. Omama abaningi bekhala ngokoma kwempilo ngenxa yokutshabalala komnotho. Bakhala njalo ngokuswela uxhaso lokuqhuba inhlelo zokuziphilisa oluvela kuhulumende. Omunye wabesifazana laba ngunkosikazi Nhlanhla Sikhunyana ongumfelokazi ohlala ePlumtree esigabeni sakomangubo.
Indlala isithwalise nzima, imisebenzi kayikho, imali yakhona iyasileka. Ezikolweni abantwana sibhadala nzima, lapha sisele gadalala lokudla bahamba ngezinyawo, akulanto yakhona ehlanganayo. Siyazama ukuthi sihlanganise, akulanto ehlanganayo sikwazi ukuthi senzeni. Sithole lelo dola lakhona, izinto zikhuphuka 3 times in hour.
Amazwi kankosikazi Sikhunyana acizelelwe isakhamuzi selukampa enkayi unkosikazi siphathisiwe Nxumalo. Umanxumalo lilunga lenhlanganiso yabesifazana abaphila ngokulima imbhida lokunye elukampa Nutritional Garden. Kodwa uthi bukhulu ubunzima abahlangana labo empilweni.
Ubunzima esihlangana labo kusekufundiseni abantwana. Akula zindawo lapho abantu bethu abangamantombazane mhlawumbe la bangabafana ukuthi ngesimakezisebenzi yezandla ukuze baziphilise.
Umphathintambo obona ngenhlelo zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi lanxa usuku lwanamuhla lubalulekile uyabunanzelela bonke ubunzima omama bemaphandleni abahlangana labo.
Ilanga leli lihle kakhulu ngoba omama bemaphandleni yibo abenza isizwe sibe yisizwe ikakhulu e-Afrika. So omama bemakhaya baqakathekile kodwa abananzwa abalungiselwa.
Unkosikazi Sikhunyana yena olesitolo kwamangubo ukhala ngokuthi uhulumende laye wenza ubunzima ababhekane labo bubahlasele ngamandla. Nanku sekweze imbadalo yelayisensi yesitolo yaya kunkulungwane ezinhlanu.
Ilayisensi nayizafika ku-5,000 mina yona i-$100 ngithatha umnyaka wonke ukuthi ngiyibambe fowethu kubuhlungu kakhulu lokho uhulumende esenzile kimi.
Umanxumalo yena uthi lanxa kulokuyinzuzwanyana abakutholayo kuhlelo lwabo lokulima ngokuthelezela, inkinga enkulu asebebhekane layo ngeyokusilela kwamanzi.
Manje amanzi esilawo yiwo ayi-challenge mangalutshwana ukuthi nje nxa singathola kumbe izibholane kumbe ngamaphamba angaba mabili kumbe abe mathathu.
Kodwa unkosikazi Nyoni uthi njengomphathintambo wendaba zabesifazana zinengi inhlelo asezisungulile ezingaphathisa omama ikakhulu ibhanga le-Women's Bank lapho athi abesifazana bengaziqoqa babe sebesiyacela imali yokuqhuba inhlelo zabo.
Uya-aplaya uvule i-account ubuse ubhalela-ke ukuthi uthole usizo. Usizo lwakhona luyatholakala masinya.
Unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres wethule amazwi okukhuthaza uhulumende bamazwe omhlaba ukuthi bathuthukise impilo zabesifazana bemaphandleni ngoba beyibo insika yempumelelo emhlabeni jikelele. Akukabekwa usuku lokuphenduka ekhaya kukadokotela Peter Magombeyi yena olokhe eselatshwa kwele South Africa loba nje sowaphuma esibhedlela. UMagombeyi walile ukhuluma le-Studio 7 ngodaba lolu esithi kumele sikhulume lamalunga enhlanganiso yakhe eZimbabwe Hospital Doctors Association kanye lamagqwetha akhe. Isikhulumeli senhlanganiso yabo dokotela uDokotela Masimba Ndoro uthi okwamanje uMagombeyi ulokhe eselatshwa njalo uthi balokhe besesaba ukuthi angadingwa yilabo abamthumbayo abanakanelwa ukuthi badlelana lohulumende weZimbabwe. Kusenjalo uNdoro uthi bazakhweza udaba lwabo lokukhalala lokubanjwa ngamandla okubuyela emsebenzini lidale le-Labour Court emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court. UNdoro uthi okwamanje odokotela baqhubeka bezihlalele ngekhaya.
Yebo, yebo, yebo.
Mthwakazi omuhle okhulumayo ngumichael hobe umsakazi we-studio 7 ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-the connection ngo-8 entambama namhla kuhlelo sixoxa ngokunanzwa kwelungelo lamantombazana kanye losuku lwelungelo labesifazana abahlala emaphandleni olwe-international day of the rural women sikhangela indubo ababhekani lazo ezigoqela ukungahlonitshwa kwelungelo labo ukungatholiswa amathuba afanayo kwezombusazwe kwezamabhizimusi kwezemfundo lokunye libona ngani ngokuya kwesikhathi isimo singaguquka abesifazana baqala ukuphathwa ngendlela efanayo labesilisa na ofisa ukungena kuhlelo thumela umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 mthwakazi omuhle zimbabwe omuhle asihlanganeni kuhlelo the connection ngo-8 PM
singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane abantu bakwele Mozambique bavotile namuhla kukhetho oluvelo kuxokozela ngesikhathi somkhankaso phakathi kwebandla elibusayo elefrelimo laphikisayo agoqela elerenamo lele Democratic Movement of Mozambique kulabantu abafika amashumi amane ababuleweyo ngesikhathi somkhankaso walolukhetho bekukhangelelwe ukuthi kuzavota abantu abangaba izigidi ezilitshumi lantathu i-13 million omunye wababuleweyo ngeviki ephelileyo ngobe kumele akhangele ukuqhutshwa kokhetho u-election observer ngabasekela iFrelimo abathi wasola ibandla leli bekuvotelwa umongameli omutsha osibalukhulu bezabelo lamalunga edale lephalamende afika phose amakhulu amabili lamatshumi amahlanu i-247 abancintisayo esikhundleni sikamongameli ngumnumzana Philippe Nyusi owefrelimo umnumzana osufo Momade webandla leRenamo umnumzana Davisa Simango weDemocratic Movement of Mozambique lo mnumzana Mario Albino olilunga elizimeleyo ababona ngokwenzakalayo kukhetho lolu bathi abantu abaningi bakhangelelwe ukuvotela ibandla leFrelimo leRenamo bathi banda leFrelimo likhangelelwe ukunqoba ngoba likhankase kabanzi njalo lidlelana labenhlanganiso ebona ngezokhetho sizweni ukuthi intothelizimu laba yethu uChris Gande usiphatheleni lamhla kuhlandla elikhangela isimo somnotho
inhlanganiso yezakhamizi ibulawa United Residents Association kumbe bura isilobele ugatsha lukahulumende olubona ngezentengo oleConsumer Tariffs and Competition ukuthi luzochasisela uzulu wakobulawayo ukuthi kungani uhulumende engavikeli abantu ekukhwezweni mahlayana ukwenziwa intengo mihla ngemihla ezitolo umgcinisihlalo walinhlanganiso umnumzana Winos Dube uchasisele iStudio 7 izizathu ezenze bathatha lelinyathelo
indaba yentengo eyenzakalayo lapho kukhona abantu asisakwazi ukuthi lokhu kuyini intengo engakanani ngoba ama prices asephongukukhwela imihla ngemihla oso kusenza abantu sizibuze ukuthi kambe siyangathi kusisa ngapi yikhona ke kusukela emhlanganweni we general meeting yebulawa United Residents Association lapha abantu abasume bakhalaza bathi bona njengobukhokheli benhlanganiso simele abameli abahlali bakobulawayo asithuthume ke sisukume siye badingela siye bacelela iprotection kuhulumende ngezisakalo zentengo ezikhona ikakhulu bekekhangelele intengo yokudla okunjengempuphu impuphu iyona impilo yomuntu waseZimbabwe
ingcwethi kwezomnotho umnumzana Angleston Sibanda uthi kumele uhulumende athathele osomabhizimusi abakhweza intengo mahlayana amanyathelo alukhuni.
Kugcina kungcono ukuyathenga isepa emkotweni ebantwini ababuya layo eGoli bayithengisa ngentengo engcono kakhulu lanxa nje baye befuna icash kodwa kuyabe kungcono kakhulu ukuthi uvele uchane lo okay uchane lo TM uchane nje lesitolo uzihambele uyothenga emkotweni ngoba kukhona okunye okwenziwa ngabantu bamabhizinisi esibona ngani kuthiwa bangani bajezisa abantu kungazani kuthiwa kulicala ukuba seZimbabwe ngoba akula sizathu sokuthi isef emark ethengiswa ngama 40 rand eGoli izothengiswa ngapha almost 100 bond imali yayo komuntu osebenza kuhulumende ivele iphelele khona apha uhulumende kumele ke akakhalisa uswazi kuma businesses esibona ngantwa amabhizinesi kukhona isabotage kumbe ngathi isabotage abayenzayo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mojalifa Mokwele uthi sokunzima ukuhlela imali ukuze ihambelane lendleko zabantu.
Imali olayo esikhwameni namuhla kusasa ivuka ingenelisi ukuthenga ulutho and lokhu sikubona every day ngokuhla kwamalangayo imali ebikwani ukuthenga isinkwa namuhla kusasa kayeneli kuyakumele ungezelele phezulu othele ngayo amafutha okuhambisa izimota kusasa kuyakumele ungezelele ufake enye imali phezulu othenge ngayo amagetsi kusiyakusa kumele njalo ungezelele ngakho-ke iproblem leyo yiproblem abantu beZimbabwe asebehlangana layo every day awusakwanisi lokuthi uhlale phansi ubhale lokhu esingakuthi yibhajethi uhlele ukuthi imali yakho uzayisebenzisana.
UDube uthi bakhona osomabhizimusi asebeyizihwaba abafuna ukunotha ngokuphazima kweso
yikhona-ke ubona sikhalaza sisenje nje ngoba sibona ukuthi kulapho osomabhizimusi abayizihwaba abakholisa bekhwabitha ukubana lokhu bezenzela bona indleko zibe zihle kubo umnotho belokhu bezibuthelelela bona kodwa bebulala abantukazana abantu abangalalutho ikakhulu ngasikhangelele lo mumo welizwe lethu ukubana abantu bayazisebenza iningi laba kula msebenzi ukuthi abantu baqhatshiwe laphana kuze kufanele abaqhatshiweyo iholo lakhona vele kayisilo lelane livumelana lo mumo nalo esikhuluma ngawo ukuthi izinto zihamba ngale ndlela into ngokunje kulama interbank rate akanjekanje isaide ihwekolo lona kalikho ngaleyo ndlela.
Ezinye ingcwethi kwezenotho zithi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe enziwa nguhulumende isifana lokuthungela izigamba ezivele lazo zivuza. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington igama lami nguChris Gande.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwe Diaspora Foundation isisungule uhlelo lokuphathisa amalunga adinga usizo lwesiphangiphangi endaweni ezitshiyeneyo kwele South Africa. Le nhlanganiso isiqalile njalo ukuqoqa imali ezasetshenziswa kulolu hlelo. Kubika uBenedictine Sapho.
Inhlanganiso ebunjwe ngo-2015 ithi ububi besimo somnotho kwele South Africa, ukuswelakala kwemisebenzi, ukwanda kwemikhuhlane, ukwanda kwezehlakalo zokuxwasana ngobuzwe, ukuqiniswa kohlelo lukahulumende lokubopha abaselizweni kungekho emthethweni lokunye, sekubangele ukuqonga kwenani lezalwane zeZimbabwe ezidinga usizo lwesiphangiphangi kodwa zingalutholi. Ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zeZimbabwe Diaspora Foundation, ZDF, uNkosazana Nobalozwi Moyo uthi bafuna ukupha usizo uloba ngubani odabuka eZimbabwe.
Thola ukuthi kwesinye isikhathi abantu bayabotshwa abawazi ama-rights abo ngama-documents. Recently ibekube kwaba le xenophobia abantu babedinga usizo. Abanye kwesinye isikhathi uthola ukuthi maybe batshelwa zindawo lapho abahlala khona basuke baswele lapho abangahlala khona. Sifisa ukuthi uZulu wonke weZimbabwe athole ukusizakala ngesikhathi.
Umkhokeli we-ZDF umnumzana Azaria Dube Nduna uthi uhlupho luseZimbabwe selibangele ukuthi kugcwale izalwane zeZimbabwe endaweni zonke zakwele South Africa.
Sifuna every province yale Mzantsi Afrika mayibe no diaspora coordinator
uzothi makuyenzekale ingozi asheshe asiwazise thina khona la iZimbabwe Diaspora Foundation kusuke abantu vanemali zokuthi bayisiza lapho kwenzeka ingozi abantu bethu bangahlubheki for isikhathi eside kakhulu.
Unkosazana Moyo uthi zinenge indlela abazihlelileyo bezihlelela labo abafuna ukubambisana labo kulolu hlelo.
Cela ukuthi umphakathi usisize ngama donations like lingasisiza ngama 12 rand through ama SMS and then kwabanye abantu abasebenzayo lilakho ukuthi lisisize ngama 20 rand every month. Silama accounts ethu Capitec le FNB businessmen bangakwazi ukuthi basixhume through iwebsite yethu.
Kanti kumnumzana Nduna uthi benze konke okudingakalayo ukuze kungabi lamathuba okuhuquluza imali lezinye impahla ababe beziphiwe ukuthi basize uZulu.
I-organization yethu leyo is registered long big. Abantu bakhe basibona sisiza ini abantu uma kuvela ingozi. Sizofuna u-chief accountant aphume emphakathini uze ephathi lezimali. Sine-FNBs ne-Capitec. Wonke they are registered. Anama-signatories abantu abale-organization. Ayizange yasayona ngomuntu oyi-1. Ukhona uzobe ebheki ini imali elikusebenza kanjani?
AbeZimbabwe Diaspora Foundation bathi isigaba sakuqala sohlelo lwabo lolu bakhangelele uhamba endaweni zonke zakwele South Africa behlangana labantu bebafundisa ngamalungelo abo kanye lokwethula inhlelo zenhlanganiso le emphakathini. Nalethulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Kwanele Nhlapho, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngentungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.